Vasati vasimuka va Lukashenko vashanyira mapopoma eVictoria Falls nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Hurumende yeZimbabwe iri kupembedza kushanya kwavo ichiti kuchasimudza upfumi hwenyika sezviri kutaurwa negurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza.
VekuBenarus vauye vane chinangwa chekuona zvinowanika muno muZimbabwe kuti timutse maindustry emuno kubva kufertilizer, kukotoni kana kumukaka chaiwo. Zviri kutaridza kusimbaradzwa kuri kuitwa hukama hwedu neBelarus. Takanangana nekuindustry, kumining, kuagriculture, even kana kuculture. Zvichienderera mberi nekuti trade fair yatichaita kuBulawayo muna April. Apo ivo veBelarus tiri kuvakoka zvakare.
Izvi zvatsigirwawo nevanokokera bato rezanu PF mudare reparamende vachimiririra Gutu vapupurai togare pi.
Belarus ino ushamwari nesu hwakadzika. Kuuya kwayo muno kuchasimbaradza hukama ihwohwo. Tine zvinhu zvizhinji. Saka vanoti vanoda ushamwari naAmerica kana wavengana neAmerica naivo vanoda kuita muvengi iwoyo. Tinowanei kumaAmericans? Hatina. Asi kuBelarus tina matirekita.
Asi rwendo rwava Lukashenko urwu rwashorwa nemutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe.
VaLukashenko ishamwari yePeryo yavaMnangagwa. Uye zvibvumirano zvose zvakamboitiwa nezvavari kuti zvichaitiwa hazvina kujeka kuti zvinenge zviri zvokuti zvinounza pundutso here kunyika dzose dziri mbiri kana kuti mabasa anenge achiitwa nenasahwira vaLukashenko pachavo ivo.
Pakatanga hondo pakati peUkraine neRussia, Belarus iyo yaimbova mubatanidzwa weSoviet Union yakati iri kutsigira Russia. Izvi vaZembe vayambira kuti zvinogona kukanganisa zvikuru kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika dzisiri kufara nekuda kupambwa kweUkraine neRussia.
VaLukashenko vanoshanda navaPutin veRussia pakurwisa Ukraine. Saka kushanya kwavaita uku kunoku kuda kungangoitawo sokudaro kuti here kunotaridza kuti vari pedo chaizvo navaMnangagwa kunoku. Zvingataridza sekuti vaMnangagwawo vane vari kudivi here vaPutini navaLukashenko pakurwisa Ukraine. Saka izvi zvinogona kuzoparira Zimbabwe zvikurusa. Takatarisa mberi uku kupera kwayo nyaya yebope iroro nezvinozoitika.
Pakuvhotwa kwakamboitwa kuUnited Nations, Zimbabwe yakaramba kutora divi panyaya yekuti yaitsigira here zvainge zvaitwa neRussia kana kuti kuzvishora. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.